chenikataura chekutanga ndechekuti vamunangagwa ngehurumende yavo yeZANU-PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations charter ndechokuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa nezimbabwe vangazvitadza here izvi varwanyi?
Nangagwa vanoda kunopinda mudare resecurity council remanonpermanent members, ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumuenderana kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaivo vachingoti avhura muromo vovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatove CC. Matare chaivo achiti kwai munhu angobuda musango angobuda muduru otozviti ndini secretary general wepolitical party. Matare avo kuti ndizvezvo, ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rine runyararo. Saka icho chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwaMugabe Mushakabvu, zviroto zviroto.